manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gumiguru 15 2017 makaterera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese nehidha. Kusvikira nanhasi hidha itimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo. Dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Nerera nevanoshaya kwamurewa wonyemwerera nemufaro zvichitevera rubatsiro rwemari inoita zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora wavakapiwa nehurumende yeAmerica.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinositenga mese mashopsi ese hatingagone hedu kutaura namazita asi taishaya 5:13 ndombeu inorimwa ukatotarisa varimi vese zaka bikita gutu nekwana chivi nekupi ndo yetinorima asi taishaya.
Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu remasvingo vochema-chema nekushayikwa kwembeu yechibage yet 513 kana kuti mbizi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA rinoti vanhu vakawanda munyika vave kushandisa gas sezvo magetsi ari kuvadhurira. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mukuru wezera amai Gloria Magombo vanoti uwandu hwegasi rakashandiswa munyika hwakakwira kubva pamakirogiramu mamiriyoni matanhatu pagore muna 2012 kusvika pamakirogiramu mamiriyoni makumi maviri nematatu kusvika pakupera kwanyamavhuvhu gore rino. Amai Magombo vanoti kunze kwemitengo waro gasi vanhu vave neruzivo rwekuti gasi rinoshanda sei sezvo vange vari kudzidzisa veruzhinji maererano nekuti gasi rinoshandiswa sei. Vanotiwo ZERA yakapa marezinesi ekutengesa gasi akawanda zvekuti harichanetsa kuwana.
Vanhu vakutonzwisisa kushandiswa kwegas because takaita a lot of education to the public in different fora. Kune mavideos atakaita ari kumashops akuratidza kuti gas kuti ishandiswe zvakanaka inoshandiswa sei.
Asi vanoti kunyange hazvo pave nenzvimbo dzakawanda dzinotengesa gasi zviri pamutemo, pane vamwe vanhu vari kutengesa gasi zviri kunze kwemutemo uye veruzhinji havafaniri kutenga kubva kuvanhu ava.
Isusu seZERA tiri kukurudzira kuti musatenge kune vanhu vasina zvitambi. And that's the message we are sending to everyone. Because there are two things. The first one is that hauna guarantee ye amount yauri kupiwa nemunhu here yari pasi pemuti kuti akati 2 kgs ndiyo here. But kune vari license. Pane zvitamba zvakakwana.
Vanoti zvakakosha kutenga panzvimbo dzine marezinesi nekuti vanokwanisa kuwana rubatsiro kana pachinge paita dambudziko. Mumwe mugari wemuHarare amai Emilia Shumba vanoti vave kushandisa gasi pakubika nekuti magetsi ari kudhura.
Gasi is cheaper than electricity and they really faster than uchibika. Zvino magetsi anogona kungodzimwa unononoka. Saka are expensive futi magetsi.
Muharare chete, mune nzvimbo dzinodarika makumi masere dzinotengesa gasi zviri pamutemo. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi chose pakushandiswa kwegasi muAfrica, uye nyika dziri pamusoro dzinosanganisira Morocco, Algeria, Libya neEgypt. Dzimwe nyika dzinoshandisa gasi zvakanyanya iSouth Africa, Cameroon neNigeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangunja.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North. Ku Epworth, Harare Central, Southerton. Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Netafara. Ku Manicaland, Chipinge, Central, West, East, Nesouth. Musikavan, Chimanimani East and West. Mutare, South, East and West. Manicaland, Chipinge Central, West, East, ne South. Musikavan, Chimanimani, East, ne West. Mutare, South, ne West. Buhera, South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South. Mount Darwin, North, ne West. Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Nerera nevanoshaya kwamurewa vari kunyemwerera nemufaro zvichitevera rubatsiro rwemari inoita zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora rwavakapiwa nehurumende yeAmerica kuburikidza nesangano reUnited States Africa Development Foundation. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Sangano reHeather Chimoga Orphan Care akapawa mari iyi nemusi wechina kuitira kuti ishandiswe mumabasa emaoko anounza mari kuitira kuti risarambe richipemha rubatsiro. Imwe nerera inochengetwa nesangano iri, Athilia Kaputa, anoti rubatsiro ruchavandudza upenyu hwake.
Pangasanda muHeather kagona kuyakana neinfomi yakabvaruka kana uchiko vachiburikidza nekupiwa nekusapotwa neHeather kwautonekiro pamwe vana. Kwozoita ishu yemaschool fees. Pangasati nda muHeather kagonodzingwa zvichikonzeresa kuti urasikirwe nemamwe malessons asi ezvine zvatopo.
Izvi zvinotsigirwa una Trosky Nyaunzvi uyo ari kuita form 3.
Pandanga ndisarinda muHeather it's like kana mudhara wangu chaiwo kuti vakwanise kutenga mauniforms chaiwo vaisa matenga ofu uchi waitozosvika pakusona bhurugwa rako ka 77 but patakazoiswa muHeather takanga takutengerwa mauniforms. Then zvimwe zvese mamwe manecessities ari kudiwa like isusu maform 3 tamu new curriculum. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa nenew curriculum zvekuti one parent akwanise kuzviafforda. So pazvinhu izvozvo tichibatsirwa neHeather vachititengera. Saka upenyu hwachona totoona kuti hwachinja.
Imwe yeshirikadzi yakasiyiwa ine vana vapfumbamwe inogara muward 1 mumusha wenyamashato kwamurehwa, amai Immaculate Murehwa, vanoti sangano reHeather Chimoga riri kushandira upenyu hwenherera zhinji.
Takabatsirwa vana vangu inini ndakafirwa ndine vana 9 vakatakurwa wese neHeather. Kusvikirana nhasi Heather Chimoga iri kundibatsira. Saka ndiri kungotenda chaizvo kuti dai zvaramba zvakadaro tirambe tiri pamwe chete.
Mutungamiriri weHeather Chimoga vaAlbert Mukondwa vanoti vanotarisira kuti mari yavakapiwa iyi vabatsire mumabasa avo emaoko kuti vasaramba vachipema.
Negrandi iri tiri kuda kuti tidzikise pasi mari yatiri kupuwana nekupema tikwanise kutsvaga mari kuburikidza nemaprojects atinenge tichiita yekuti mabasa SHCOC ekurapisa vana, ekufundisa vana, kuvapa mauniformu, kuvapfekedza kubatsira kuvandudza dzimba dzevana vanogara vega. Mari iyoyi tinoda kuti interest achabva kuhuku akwanise kubatsiridza iri basa iri.
Sangano iri riri kubatsira nherera mazana manomwe ane makumi masere nemana dziri muzvikoro zvakasiyana siyana kusanganisira kumayunivhesiti. Muumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vanoti zvinovafadza zvikuru kuona zvirongwa zvinobetsera mukusimudzira nherera nevechidiki kuitira kuti vave neupenyu hwakajeka. Ndakamirira Studio 7 kwaMurehwa, ndini Patricia Mudadigwa.
Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana mudunhu remasvingo vari kuchema chema nekushayikwa kwembeu yechibage. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Mumwe mugari wekumasvingo mudunhu reZaka, amai Sara Makombe, vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushayikwa kwembeu apo mvura yakatanga kunaya.
Isu tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinozotenga mese mashops ese atingagone hedu kutaura namazita, asi taishaya 513 ndo mbeu inorimwa. Ukatotarisa varimi vese Zaka, Bikita, Gutu nekwana Chivi nekubvi ndo yetinorima, asi taishaya. Saka patanga tichibvunzawo vemashops zviri kunzi mbeu yakatorwa nehurumende ichiti masuppliers ngavaise kucommand agriculture, ende tinozati kana yaenda ikoko mbeu yei ichapiwa vatsigisa tarisana nesarudzo kudai tiri kutonzwa urwanehana nokuti tichaishayiwa kana vasingatsigiri bato riri kutonga hauwani mbeu iyo yatonzi ngaisupplywe uko vachabvawo panana pachavo. Saka kurima kuchatonetsa kunyange mvura ikanaya, asi chichatinetsai mbeu.
Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti mbeu yeSidgo SC513 inozivikanwa nekuti mbizi, iyo inorimwa munzvimbo dzakaoma dzisina mvura yakawanda masvingo haisi kuwanikwa muzvitoro. Vamwe vanoti painowanikwa vari kutadza kuitenga nekuti yave kudhura sezvo yakakwidzwa gore rino kubva pamadhora makumi maviri nemana kuenda pamadhora makumi matatu nemasere pachisaga chinorema makirogiramu gumi. VaDennis Gono vekumwenezi vanoti kukwidzwa kwembeu kunovarwadza sezvo vari kunetseka nekuwana mari munyika.
Hatisi kuiwana uyezve mutengo wembeu wakakwiririsa. Mbeu yatiri kuwana ndeya inogadzirwa nevanhu yekupendwa. Isu mbeu yatirajaira impisi CR513 ndiyo yatonyanya kushandisa sezvo mvura yakatinaya kudai tikutarisira titange kurima, asi tiri kushaya mbeu.
VaKletos Chapanya vanotengesa muEnrichers Hardware vati mbeu iri kunetsa, asi mamwe makore inosidai yazara muzvitoro zvavo.
Varimi vatanga kuuya tinayi mvura apa ndopavadi ndopavangoti manye manye, vakangotanga kumanya mavhiki maviri apera. Mbeu 513 nenyaya yekuti vanhu vanhu ndoichiri shoma, asi dzimwe ma403 agriseeds ma201 awo inenge iripo, asi kunyanya 513 ndoichiri shoma.
Kota tinoona nezvekurimwa, vaJoseph Made varamba kudaira nhare yavo kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko rembeu. Asi nyanzvi mune zvekurima uye mutungamiri webazi rezvekurima pachikoro cheGreat Zimbabwe University Profesa Munashe Shoko vanoti vanhu havafaniri kurohwa nehana nekuti nguva chayo yekurima haisati yasvika.
Ndinoona sokuti mvura yekuti vanhu varima haisati yaita, ine nguva mvura zvayo yangonayavo zvimupfuna mbuya. Asi mvura chache inonzi yatinoti sisu kuagriculture effective rainfall yasoka masure zvokuti vanhu vachirima haisati yavapo. Kushaka kwembeu mashops, yes I know, ndichinchinongo pakuti varimi vajara kuwana mbeu dzavo dzavari dziri redi muna July August, but iye zvino kuda kuti mbeu yatinonokewo kupinda mashopu.
Vanhu vazhinji vanotyira kuti vakashayiwa mbeu nguva ichiripo zvinoita kuti vabatwe nenzara gore rinouya panopera mwaka wekurima. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana kuti pa 6065 ne15460 kilohertz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Blessing Zulu muchirongwa chaanotipa pamusoro pezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kadema-Onga, avo vanotungamira sangano rinonziro hashtag SheVotes riri kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vange vachinyoresa kuvhota. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Kadema-Onga.
Mazvipa.
Tiri kunzwa kuti vechidiki vanenge vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota. Muri kuonawo sei dambudziko iri?
Maonero andiri kuzviita ndeekuti zuva rekutanga nerechipiri takaita dambudziko rekuti vanhu vanga vachibuda vanga vari vashoma-shoma. Izvi zvakasanyanya kukonzerwa nekuti vanhu havana kuzivo rezviri kuitika nekuti zeki haina kugadzira metiriyo yakakwana yekudzivisa vanhu kuti masenta vari papi uye chii chisifanira kuitika. Mabato akazvimirira ega sesi nevamwe tiri kuedza kupinda mumaruwa nemudzimba kuti titaure nevanhu kuti registration yakamira sei uye nekuvakurudzira. Sandakaona inini metiriyo yezeki yavakaprinta vari kuitora vari kuinamira mumaregistration centers. Ukaona munhu atosvika paregistration center kureva kuti ari kutozivana kudhara. Saka tanga tichida kuti ivo vatore metiriyo iyoyo yavakagadzira nemari yemitero yatinobhadhara isusu vaende nayo kune vanhu kungava kumakliniki pangave pamabhasi kana papi ndokunofanira kuwanikwa information iyo not in the registration center. Saka vanhu havana ruzivo rwakakwana. So old and young alike vanhu vanga vachibuda vanga vari vashoma. Inini kwandafamba kuMount Pleasant Community Hall kuAirport mune mutown patownhouse ndandaona ndivechidiki vava kuchitanga kubuda nenyaya yekuti shoko riri kufamba. Ende zvakare chimwe changa chichinetsa ndechekuti vamwe frankly kunzvimbo yakaita seAirport vanga vachitinzi nyange paine affidavit asi kana usina affidavit yalandlord ona kana tsamba yemutero wemba zvinoreva kuti haukwanisi kurejista which is not correct asi zvinenge zvagadzirwa kune mamwe masenta izvozvo. Taiona futi kuti vanhu vari kuuya netsamba yemitero yedzimba vanga vachinzi kana uprepaid up hauregista ivo pasina link pakati pemitero yedzimba nekuregista kwaukuita. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvanga zvichisangana nevanhu vamwe vachitenwa away but maonero andazviti ndeyekuti vanhu vakuchitanga kubuda chiri kuita kuti vechipiki vasanyanye iyo inyaya yekulack of information number two. Vazhinji vatinotaura navo vari kuti zvinochinja chii
vari kuti kudii chaizvo panyaya iyoyi.
Panotori nekuti havatofunge kana kubvuma kuti registration kana kuvhota chinhu chingachinje anything muZimbabwe nekuti ivo mundangariro dzavo makore apfuura maelection apfuura vanoona sekuti zvinhu zvinosigara zvichibirirwa. Uyezve vari kutaura nyaya yekuti kunyange takambovhota 2008 kune vakavhota vari kuti takavhota ende munhu watakavhotera kuti ahwini haana kuzopiwa masimba kune vakaramba vari pachigaro chechisimba vakamanikidza vamwe nekuvambunyikidza kupinda muhurumende yanga iri yomubatanidzwa asi singaratidzi zvakatanga tavhota. Saka shoko riripo chairo nderekufambisa kuvanhu vazhinji kuti aiwaka tikabuda neuwandu hwedu tikavhota neuwandu hwedu uwandu chaihwo chaihwo hunoita kuti vanoda kuti vairire maelections kana vanoda kuti vawane mukana wokungopiringisha zvinenge zvabuda chaizvo musarudzo vashayi mukana iwoyo unopedzwa nekuti tikabuda takawanda zvekuti pane mavhota akawanda pane vanhu varegista vakavhota vakawanda zvinonetsa kuzotamba tamba nemafiga nemanhamba ndozvinoda kuti vanhu varambe vachiziviswa kuti iwewe uri umwe chete neari pamberi pako neari pamberi pako mese mukabuda tikabuda takawanda in our millions it will make sure kuti election it is a democratic election and isu tiri kuti kana tinge taenda kuelection yavhotwa nevanhu 7-8 million anenge asarudzwa nevanhu ahwinain that election ndiyo tichatora sekuti ndiye asarudzwa zviri democratic. Endeni chandinoziva ndechekuti vechidiki vazhinji havana mabasa izvezvi. Vechidiki vazhinji vari kutadza kurapwa muzvipatara. Vechidiki vazhinji havasi kupedza madigiri kumayunivhesiti nenyaya yekuti vanenge vatadza kubhadhara mafees akakwira. Vechidiki vazhinji vari kugara mudzimba dziri kuti varobva vaita madivhosi nekukasa nenyaya yekuti vanenge vaine matambudziko akawandisa ari kukonzerwa nenyaya yekushayikwa kwemari munyika nenyaya yekushayikwa kwekuwandudzwa kweupfumi. Vechidiki vazhinji vari kugara kunze kwenyika vasingade izvozvo vasingaoni vabereki kwemakore 5, 6, 7, 8 munhu achitsaya kushuvira kuti upenyu huite zvirinani. Saka chandinoziva ndechekuti vakarejista nouwandu hwavo chavanonovhotera ivo vanhu kana utungamiriri huchavapa mabasa huchaita kuti vakwanise kudzoka kubva kunyika dzavari kupotera vari vadzoke muno vavandudze upfumi hwenyika yavo kuti vachavhotera zvinhu zvinoita kuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vachipedza chikoro vachizonowana mabasa vachavhotera zvinhu zvinonza mishonga muzvipatara madhokotera makosi vari vanhu vari kubhadharwa zvakakwana zvekuti vanoshandawo mabasa avo vakafara.
Aiwa tinokutendai zvikuru Muzvare kade maunga nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna Muzvare Maureen kade maunga vanotungamira sangano rehashtag SheVotes riri kurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Aiwa hama wadiwa nambe tambe inoregwa icha naka nekudaro ngaisie matambo. Anogone kaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC. Doksi yai maoko Arei Choto.
Tinotenda Blessing.
Ziva here kwekuno nyoresa. Chirongwa chekunyoresa kuvota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musuwa 25. Munzvimbo dzinotevera. Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. KuManicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavan, Chimanimani, East and West. Mutare, South, East and West. Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavan, Chimanimani, East, ne West. Mutare, South, ne West. Buhera, South. Mashonaland Central. Mbire, Guruve, North. Mzarabani, North, ne South. Mount Darwin, North, ne West. Mashonaland East. Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami. Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya, azi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Yes, no toki ende sae kuchirongwa chedu chechitendero. Chamuno piwa nasi na Plaxades Jeremiah West Studio 7.
Yes, simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Kusanga na kwa turku ita mchirongwa chedu chanasi, chatino kurukura nezo chitendero. Ariku kuchinga mizai ndi Plaxades Jeremiah. Nasi uno mchirongwa. Tine urukuro yatakaita na mfundisikadzi Pastor Esther Chasi avo vanotungamirira zvekare sangano rinotarisa zviminga mpinyi zvinotarisana nevana vanorarama nealbinism sangano rinonzi Global Aid Missions.
Ndingangoti project iyi patinoti tine chibatsira vana tinopa zvinhu zvakaita semafuta masunscreen lotions. Nekuti ndofunga vateri vanoziva kuti vanhu vane albinism vane ma challenges ekuti ganda ravo harina yatinoti iyo melanin iyai. Saka melanin iyai ndo inoprotekta kuti vasatsve nezuva uye zvinozodzivirira chirwere checancer. Uyezve kuya kwandaita kuti tinenge chitaura nhaurwa iyi makereke atinoshumira navo nekuti unoona kuti kunyika kwedu kwatinobva kazhinji kacho vanhu vane albinism kana kuti vanane albinism vanenge vachitarisirwa pasi nekuda kwekuti vanhu vanenge vasingazive kuti chii chinokonzeresa albinism iyai. Ini ndira amai vane vana vairi vane albinism. Saka tinosangana nematambudziko ekuti dzimweni dzenguva vanhu vakaona iwe uri munhu wemutema uine vana vachena havakwanisi kuzvigamuchira nekuti havazivi kuti zvinenge zvauya sei. Saka pakufamba apa tinenge chitaura nhaurwa iyi. Uye takaona vamwe vazhinji vari kufarira project yedu kuti iri project iri kubatsira vanhu. Saka vakati huye mutudzo wekuti muri kuzvifambisa sei.
Ndezvipi zviminga mpinyi zvamunosangana nazvo?
Ndingangoti zviminga mpinyi zvatinosangana nazvo zvinowanzobva pa atinoti mamits anofungidzirwa nevanhu kuti sei munhu achive nemwana ane albinism. Zvimwe zvakafanana nekuti ukaita mwana ane albinism vamwe vanofunga kuti wakaroyiwa. Vamwe vofungawo kuti amai zvavari vavaburitsa mwana akadai vakashinwa. Vamwe vofungawo kuti kune chikwambo vanofunga zvakasiyana siyana nekuti vanhu vanenge vasinganzwisisi. Wotoona kuti rinobva raita dambudziko rekuti vana vange vachigamuchirwa mungave mumhuri. Sometimes naivo vabereki chaivo kana asinganzwisise kuti chii chaitika, anokwanisa kunge achiramba mwana wake, nekuti makuriro atinoita vanhu vanenge vaine mafungidziro akasiyana siyana asiriwo chaivo chaivo.
Saka vanhu vangabatsire sei?
Tinokurudzira yatinoti family support. Kana mumhuri menyu mukazvarwa mwana ane albinism, vanhu ngavagamuchire mwana sezvaari. Chechipiri, vanokwanisa kuwanawo mafuta atinotiwo masunscreen lotions. Tinokumbirisa kuti vatibatsirewo nekuti vanhu vakawanda vari kuada mafuta aya, but kuti vakwanise kuatenga havakwanisi nekuti anenge achitidhurei. Uye vanewo mari dzavanokwanisa kubatsira, tine kliniki yatiri kurana every Saturday muHarare inobatsira vana vane albinism. Iko kukliniki ikoko kune vanhu vanenge vachinzwisisa condition zvekuti vanokwanisa kurapwa pasina kusarudzwa pasina kuita sei. Saka kune vanokwanisa kusponsor, vanokwanisa kubata organization yedu, tine website yavanokwanisa kuenda nozi www.globalaidmissions.org. namba dzeru nharo votongoti +263 772 858 895, +263 772 858 895.
Ndongokupai mukana wekuti mutipirewo vhesi tozongopendera nemunamato.
Vhesi randingape nhasi rinobva kuna Colossians kana kuti vaColossians 2:17, ichitaura iyo maringe nebasa ratinoita iroro. Tichikurudzira vanhu kuti tibatsirane nekuti inoti izvo, ndichaiverenga muchirungu, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Inopa kurudziro yekuti patinoita izvi hatisi kutsvaga isu mbiri kuti zvizonzi mufundisi, chasi vane vanhu vavari kubatsira. Mbiri iyi haisi yemunhu, asi rudo rwaJesu ratinenge tichirakidza kuvanhu kuti vanhu havafaniriba kusarudza vamwe vanhu. Munhu kana azvarwa ari zvaari, ngatimbundirei tigamuchire upenyu tichiita izvi zvese murudo rwaishe Jesu wedu Kristu. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai muzuva ranhasi, tinotenda nenguva yamatipa kuti tikwanise kutaura zvebasa renyu. Naizvozvo Baba, sekurenga kwataita gwaro rekuti zvatinoita hatiite kuitira mbiri yedu isu vanhu, asi tinoita kuti zita renyu rionekwe, mbiri yenyu ionekwe. Tirakidze rudo rwaJesu Kristu, tibatsirei kune isu vemuorganization nevavo vanonzwa mwoyo ichinzwa kuda kubatsira kuti tiite izvi zvinopa mbiri kwamuri Mwari. Mutibatsire, mutipe mweya wekuda vamwe vanhu kunyange vasina kufanana nesu, asi tikwanise kuvambundira nerudo rwaJesu Kristu, nekuti takangosikwa tese nemufananidzo waJesu. Takutendai Baba nenguva yamatipa nhasi, mumbiri yashe yedu Jesu Kristu tanamata. Amen.
Nguva dzedu ndodzadyana, tabva tangosvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ndotenda mufundisikadzi Pastor Esther Chasi, avo vanotungamirira sangano rinonzi Global Aid Missions. Zita rangu ndini Praxidus Jeremiah.
Simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Tinotenda Praxidus Jeremiah nehurukuro yawaita naPastor Chari, avo vatinamatira nhasi pachirongwa chedu chino cheStudio 7, uri musi wesvondo manheru. Novimba mumanzi wa Mesi Mutsvene uchiuya kwamuri manheru ano emusi wesvondo uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichitarisa misoro yenhevo dzanhasi. Nherera nevanoshaya kwamurehwa vonyemerera nemufaro zvichiteera rubatsiro rwavakapiwa nehurumende yeAmerica. Varimi vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu remasvingo vochema-chema nekushayikwa kwembeu yechibage ye-513 kana kuti mbizi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. anokuonekai nemufaro, ndini Rachel Todd ndiri muWashington DC, ndakamirira mumwe wangu Jonga Kandemiri.